Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzedare reNational Assembly yekuti Zimbabwe iri kuitei panyaya yekutevedza zvinodiwa nemabhanga anokweretesa pasi rose eWorld Bank neIMF mukugadzirisa zvikwereti zvayo, vachinamasa vati chirongwa cheIMF cheStaff Monitored Program hachina zvachiri kubatsira nyika sezvo upfumi hwenyika husiri kukura. Vachinamasa avo vari musangano nenhumwa dzeIMF dzakapinda munyika nezuro vati kusakura kweupfumi ndiko kuri kuita kuti nyika itadze kubhadhara zvikwereti zvayo, uye vati masangano aya anotofanira kupa Zimbabwe mari yekubhadhara zvikwereti zvayo.
They should provide new money to give us capacity to be able to pay their debt. Without that capacity, and any creditor would understand this language, that if they are serious about receiving clearance and payments on the debts, they should capacitate us, giving us new money so that we are able to pay and clear our arrears. So that basically is the message we are conveying in our dialogue with the Bretton Woods institutions.
Vati Zimbabwe iri kutadza kuita zvinodiwa neIMF kuti iregererwe zvikwereti zvayo. Vati izvi zvinosanganisira nyaya yekuvandudza mitemo yekutengesa zvicherwa kuitira kuti zvicherwa izvi zvitengeswe zvakajeka.
Some of the benchmarks and targeted quantitative targets that we have to fulfill are basically to amend our Mines and Minerals Act so that the sale of our minerals is more transparent. Some of them are to do with the structure of our budget, which, as you know, Mr. Speaker, is skewed against capital formation. A lot, 70 or so percent of the revenues we collect is going towards wages. That is not good. It means we are eating today what in fact, and we are not providing for tomorrow.
Vachinamasa vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itore matano anoita kuti vemabhizimisi vekunze nedzimwe nyika vave nechivimbo chekutanga mabhizimisi avo munyika. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende ibhadhare mari kana ichinge yakwereta.
We also need, Mr. Speaker, to have a better culture to borrow and pay back. A lot of the problems that we have with respect to our image is as a borrower who does not have a commitment to repay the loans. That also we must change.
Vaendera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kusiyana nekunyomba nyika yazvo kunze kwenyika. Vatiwo zvinoshamisa kuti pane vamwe vemuZimbabwe vanoti hakuna zvirango zveupfumi, asi nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi dzichitaura zvadzinoda kuti zvirango izvi zvibviswe. Mune imwewo nyaya, vachinamasa vati hurumende dzematunhu dzichatanga kushanda chete kana pachinge pagadziriswa mitemo inodiwa kuti dzishande pamwe nokupinza mabasa vanhu vachange vachishanda muhurumende idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.